Vatongi vedare iri avo vange vachitungamirirwa nemutevedzeri wevatongi munyika Justice Elizabeth Gwaunza vati vachatura mutongo wavo pazuva ravasina kupa mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muVeritas Valizwe Jamela vauza Studio 7 kuti vakamirira mutongo wedare nemaziso matsvuku.
Dare harina kuzokwanisa kupa chisungo charo nhasi. Mutongo wapfuudzirwa mberi. Tingati chisungo chedare chapfuudzirwa mberi, inonziwo pachirungu judgment yareserve. Tichazomirira kuti tinzwe kana judgment yaret ndopatichazodamwa nedare takudzwa kuti dare rinoti chiipai maringe nenyaya iyi. Chikumbiro chedu kudare chaa chiri chekuti mutemo uyu wakaita kuti constitution ichinjiweyo inova amendment act number 2 uiswe parutivi, nokuti maitirwo awakaitwa hausi kuenderana nezvinofanira kunge zvichiitiwa maringe nemaprocedures akaiswa mubumbiro redu remutemo reconstitution.
Gweta ravamushoriwa vacrozia neveritas vatenda ibiti vaudza dare kuti mutemo uyu unofanira kuraswa nekuti paramende yakatyora bumbiro remutemo apo yakapasa bhiri iri. Vabiti vati bhiri rakapaswa neparamende rakasiyana neiro rakaburiswa mugwaro rehurumende regovernment gazette rakaendeswa kune veruzhinji. Vati pane zvimwe zvikamu zvainge zvisiri mubhiri rekutanga zvakawedzerwa muparamende pane chimwe chikamu checommittee stage. Semuenzaniso vati zvimwe zvange zvisiri mubhiri rekutanga inyaya yekuti mukuru wevatongi mutevedzeri wake pamwe nevatongi veconstitutional neSupreme Court vanogona kuwedzera mamwe makore mashanu pabasa kana vasvika panguva yekuenda pamudyandigere. Vabiti vati izvi zviri kunze kwemutemo vachiti chikamu 328 chebumbiro remutemo chinosungira kuti chose chinoda kuvandudzwa pamutemo chinofanira kuburiswa mugovernment gazette uye veruzhinji vanofanira kupiwa mukana wekupa pfungwa dzavo. Vativo mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakatyorawo mutemo nekusaina bhiri iri vasina kuona kuti bumbiro rakatevedzwa here pakupasa bhiri iri. Asi gweta reparamende advocate Tawanda Zhwarara vati hapana chakakanganiswa neparamende vachiti mutemo yeparamende yestanding rules and orders inocherechedzwa nebumbiro uye paramende inobvumidzwa kushandura mabhiri. Gweta remutungamiri wenyika advocate Tembingosi Magwaliva vatiwo mutungamiri wenyika haana chavakatadza pakusaina bhiri. Kupaswa kweconstitutional amendment number 2 act gore rapfuura kwakamutsa mutauro munyika mushure mokunge mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vashandisa mutemo uyu kuwedzera makore pabasa emukuru wevatongi vaLokumalava mushure mokusvitsa makore ekuti vaende pamudyandigere. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaika dzere vaudza Studio 7 kuti dare rikatambira chikumbiro chevatatu ava zvinoreva kuti vaMalava vanenge vavakuenda pamudyandigere.
Izvo zvireva izvo kuti zvese zvinenge zvakaitwa kubvira bhiri iroro parakaita mutemo zvinenge zvava null and void, kusanganisira nyangwe ivo vakazopinzwawo kana kuti vakaelevhetwa mumaofisa vakapinzwa nekuda kwebhiri irori. Saka zvive zvakureva kuti munhu kana wanga wakazowana basa nepamusoro pebhiri irori irika zvine zvese izvo zvinenge zvisiri pamutemo.
Kunze kwenyaya yavamushoriwa vacrozia neveritas pane mamwewo masangano akaita seLaw Society of Zimbabwe neZim Rights ari kupikisa mutemo uyu muconstitutional court. Mune imwewo nyaya mudare nhasi dare iri ratiwo richazivisa mutongo waro panguva yarisina kutaura pachikumbiro cheZim Rights chekuti constitutional amendment number 2 act ibviswe sezvo pasina kutevedzwa gwara pakuumba mutemo uyu. Gweta reZim Rights vatonderai Batasara vaudza dare kuti mutemo uyu wakapaswa veruzhinji vasina kupiwa nguva yakakwana yekupa pfungwa dzavo. Asi magweta eparamende nehurumende anoti veruzhinji vakapiwa mazuva mashanu ekupa pfungwa dzavo. Vabatasara vatiwo bumbiro renyika mutemo wakakosha uye paramende yaifanira kupa vanhu nguva yakareba kuti vape pfungwa dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.